Vachitaura nezvejoseph nhasi mushandi mukuru mubazi rezveutano amai Lokadia Mavhudzi vanoti utano hwepfungwa dzemunhu hwakakosha pamusoro peupenyu hwake sezvo pfungwa dzichibatsira munhu kuti ave nebudiriro muupenyu hwake.
Utano hwepfungwa hunokosha pamusoro peupenyu hwemunhu nekuti pfungwa dzako ndizvo dzinoita kuti uve nebudiriro mukati meupenyu hwako, dzinokubatsira kuronga nekuronga uchiona kuti zvese zvaunoda kuzoita ndezvipi.
Amai Mavhudzi vati chirwere checovid-19 chiri kuwedzerawo kusagadzikana kwepfungwa dzevanhu munyika nenzira dzakasiyana-siyana.
Tikatarisa isusu gore rino ra2020 vanhu vazhinji vakava exposed kuchirwere ichi nekuti tiri kutarisa kuti takasangana nechirwere checovid-19 icho chakauya chikakanganisa mabasa edu, chakauya chikakanganisa utano hwedu, chakauya chikakanganisa mafamilies edu, zvinova izvo zvinhu zvinobva zvakanganisa kupfungwa dzemunhu.
Amai Mavhudzi vati vanhu zvikamu 20 kubva muzana vanorwara nechirwere chepfungwa mukurarama kwavo. Chiremba anoshanda neZimbabwe National Association for Mental Health vaIgnatius Murambidzi vati chirwere checovid-19 ndicho chiri pamusoro kukonzera kuti vanhu vasagadzikane mupfungwa dzavo sezvo vanhu vakawanda vakarasikirwa nemabasa pamwe nekufirwa kana kurwarirwa nehama. Vamurambidzi vati kuvharwa kwenyika kwakakonzerawo kuti vana vechikoro nevanhu vanga vasaende kumabasa vapute nekunwa zvinodhaka.
Chechipiri chakada kuerekera zvakare kucovid-19 takatarisa kunyanya wechidiki. Vazhinji vanga vachienda muzvikoro kumacolleges vakanga vasiri kukwanisa kuenda ikoko nekuda kwecovid-19. Ende chimwe chavanga vakuita chatanga tiri kuona kusuta nekunwa zvinodhaka nekuti vakanga vasina zvimwe zvavanga vachiita zvinounza pundutso. Saka kusuta nekunwa zvinodhaka ikoko nemhaka yekuti hapana mamwe maactivities ari kuanga achiitwa zvokuenda kuzvikoro, kuenda kumacolleges, kuenda kumabasa nekuda kwecovid-19 kwaunza zvakare kuwandu wechidiki atingati mayouth ari kuita zvirwere zvepfungwa asimuke zvakare mukati.
Mumwe anorwara nepfungwa muchinhoyi vaLucky Chinake vati vakamboenda kuchipatara vakapiwa mushonga asi pari zvino havasi kupiwa mushonga, izvo zvave kuita kuti vanyanye kurwara zvekuti vanhu vanenge voti vanopenga.
Vanobva vatoona semunhu anorwara semunhu anopenga anenge asina kukwana anifamba achipenga achinongera marara nechikafu mumabhini. Apapo tichatozoenda kuchechitozoenda kuchechi tinoona mufundisi kuti tizonamatirwa, tikanamatirwa totanga kugara zvakanaka tichigeza tichienda kuchechi.
Vachitaura padande mutande nhasi sachigaro weWorld Federation for Mental Health Dr. Ingrid Daniels vati ongororo yakaitwa pasi rose inoratidza kuti chirwere checovid-19 chaita kuti mamiriyoni akawanda evanhu varware nechirwere chepfungwa uye munhu mumwe chete pavanhu vana anorwara nepfungwa pagore pasi rose. Zuva reWorld Mental Health Day iro rakatanga kucherechedzwa musi wa10 Gumiguru 1992 riri kucherechedzwa gore rino pasi pedingindira rekuti Mental Health for All. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.